mtauri wa Zimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mtavi Sibebe waudza Studio 7 kuti sangano ravo ramisa kuramwa kwaro mabasa uye nengo dzaro dzave kudzokera kubasa vachiti izvo zvinotevera kuimbisa kwehurumende kugadzirisa zvichemo zvavo. Asi vati vari kushushikana nenyaya yekuti nyaya yemari yemuhoro haisati yagadziriswa, vachitiwo kubatirwa mari dzemuhoro kwakaitwa vana chiremba pavange vachiramwa basa kunogona kuvakanganisa kudzokera kumabasa.
Izvi zvaitira kushure tatenderana neMinister of Health kuti ichagara ichitenga mishonga yakakwana kuzvipatara nguva nenguva kuti tisashaye mushonga kuzvipatara nezvinhu zvokufeka kuti tibetsere varwere. Zvimwe zvisati zvatarisa asi inyaya yemasalaries edu, masalaries edu asati achinjwa ende vana chiremba vakawanda havana kuwana salari yavo yaDisemba, saka vachiri netambudziko rokuenda kubasa nguva nenguva. Asi tiri kunamatira kuti government ichatarisa nyaya izvozvo nekukasika kuti vavetsere madoctors kuti vaende kubasa nenguva yakakwana ende vatenge ifueli kuzvipatara kuti vana chiremba vagone kuwanawo fueli kuti vauye kubasa nguva yakafanira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi uye kuti urongwa hwayange yatanga hwekutsvaga vachiri kudzidza kwevana chiremba kuti vashandisana chiremba hwave kuzodii. Ongororo yaitwa neStudio 7 muzvipatara zvikuru zviri muBulawayo yaratidza kuti varwere vakawanda vange vachitadza kuonekwa nana chiremba. Tatadza kutaura nemukuru weUnited Bulawayo Hospitals Dr. Narcissus Dzwanga sezvo vanzi vange vasisiri pabasa. Mumwe wevatevedzeri vavo avo vangozvidoma nezita rekuti Dr. Dube vange vambobvuma kutaura nesu pamusoro pemamiriro ezvinhu pachipatara ichi, asi vazoramba kuita izvi vachiti vange vakamirira kupiwa mvumo nevakuru vavo. Mumwe murwere uyo angozvidoma nezita rekuti Trust ati asvika pachipatara ichi nguva dzekuma 7 mangwanani kuti azobviswa simbi mumaoko ake akakuvara mutsaona yemumugodhi, asi kusvika nguva dzemasikati ange asati aonekwa.
Ndakakuvara mind kaoperation nikaiswa simbi yemastich kuno awa masikati asi ndatendwa nadoktor dana ndakamirira ndakufunana nazit akavena tin aivena tin asi ana kutaura nini akangobuda asati adzokana nhasi, saka ndangomira kuti ndigovatendwa nadoktor kana uyu akandika kuna kuatendwa nendikudzokera kuwandabva yovo kudzoka nenjeudzoka but mari dzacho manje ndzokuna kutinetsa asi shungu dzekudzoka dzedziripo.
Pampilo Hospital mukuru wechipatara Valenard Mabande vanzi havasi pabasa kusvika svondo rinouya, uye mukuru waana chiremba Dr. Solowayo Ngwenya vanzi vange vapedza basa. Asi vamwe vanoziva zviri kuitika pachipatara ichi vati vamwe vana chiremba vange vachigadzirisa magwaro ekuti vakwanise kudzokera pabasa. Mumwe mugari amai Grace Vanda vati vane hama yavo iri kuzvimba dumbu yange yave nemavhiki maviri ichitadza kuona vana chiremba, vakati vave nechivimbo chekuti kudzoka kwana chiremba uku kuchaita kuti hama yavo iongororwe. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa pakutanga kwemwedzi wazvita vachitsutsumwa pamusoro pezvinhu zvakawanda kusanganisira kushayikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shaka.